A very good evening, Zimbabwe. This is Studio 7 Live Talk coming to you live from the Voice of America in Washington this Thursday, June the 9th, 2016. Welcome to the Women's Segment, the Women's Roundtable, where we speak about issues affecting women. I'm Marvelous Mplanga Nyahuye.
And I'm Praxedes Jeremiah.
And tonight on the Women's Roundtable, we are going to be looking at the cash crisis currently affecting the country and what women are doing to avert the cash crisis. What are your views on the issue?
And to join our discussion, you can call us on 001-202-619-2077. The number again, 001-202-619-2077. And we'll call you back.
And Live Talk goes out to Zimbabwe on the 909 medium wave frequency and on the 4930 and 5940 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8:30 p.m. But women, as you know out there, Thursday is your day. Pano pachina, chemadzimai, don't forget to join us.
Ole sine lobo mama. Lisila kwenjalo uti listole ebule njini ku internet ku webs. Website yetu eti voa.voazimbabwe kumbe njalo voashona.com kumbe njalo voandebele.com.
And don't forget to like our Facebook pages on VOA Shona, VOA Ndebele, and VOA Studio, the number 7, as we are now live streaming. So you can actually join the conversation right now. Go to our Facebook pages.
I'm a former student activist from the Zimbabwe National Student Union, ZINATU. Ngirimuno mu Occupy Africa Unit School. Kinyanyanyanya chakatarisana ninyaya yekushayikwa kwemari muZimbabwe. Nyaya yecash crisis. Achisi mbozoregeza kuramba tichiregedzera nekuti vasungwa. Kunyange vakasunga vamwe vedu 17. Tikuramba tichimuka. Tichigadza momentum tiri muno mu Africa Unit School. Because kusunga kwa vari kuita vanhu havasi kusunga the idea iripo kunyanyanyanya nyaya yemari yatakatarisana nayo. Because tiri kuona kuti mabasa hamuna munyika yeZimbabwe, asi vashoma ivavo vane mabasa havachawani mari dzavo mumabhengi, vaakushandira ngozi here munyika yeZimbabwe. Asi zvese zviri kukonzerwa naRobert Mugabe netimu yake yeZANU PF. Saka zvinhu zviri kutirwadza. Saka kunyange vakasunga sei, isusu hatisi kuzomira kuramba tichiokupaya nzvimbo yemuAfrica Unit Square, nekuti mumwe nemumwe wedu ane kodzero yekunge ari muAfrica Unit Square. Inzvimbo iri free, mumwe nemumwe anofanira kunge arimo. Saka isusu hatisi kuzomira because havana kusunga idea. We are saying that we are not going to be stopped by the arrest that we have seen here in the Occupy Africa Unit. Right now, we have our 5-6 end game that we are holding in this Occupy Africa Unit. Yes, they've arrested some of our comrades. They've arrested some of our female comrades here in the Africa Unit. But we are not going to be stopped because even if they arrest us, even if they beat us, even if they harass us, we are not going to be stopped of occupying this Africa Unit because we believe that it's about an idea. If they arrest an idea, then it means no one is going to occupy the Africa Unit. But as long as they are not going to arrest this idea, we will keep on occupying this Africa Unit. Particularly, looking at the cash crisis that is here in Zimbabwe, you find that most of us or most of the youth, we are not employed. We are unemployed here in Zimbabwe. So those few individuals, our parents who are employed in Zimbabwe, they are no longer getting their cash. How can we survive in a country like this? How can we survive in this situation? Because we need food to eat. We need our sisters and brothers to go to school. And we are staying together to the end. We are still going to occupy this Africa Unit until Robert Mugabe steps down, until the government stepped down. We want this crisis to be solved.
My name is Obed Shaurura Gutu. I am the national spokesperson of the MDC led by Dr. Morgan Richard Changirai. Kaona kuti nengo dzedu dzeparamende the members of parliament edu vachaita motion yokuti vamangunjika vakundikana ngavasiye basa. Ruzhinji rweZimbabwe rwayaura vanhu vari kuvatapa makiu muchando muno vachida kupiwa mari vachishaya mari dzavo kumabhengi zvotorwa navamangunjika zvokuti mabhondi notsi achauya chete ivanhu vachiti mabhondi notsi hatimadi zvotaridza kuti havasina hanya navanhu. Saka tiri kuti chero motion zvayo ikasabudirira nokuti hatina manhamba akawanda asi tinoti muchishona ashunya arwa.
Welcome if you're just joining us tonight on the Women's Roundtable. We are looking at the cash crisis currently facing the country and how women and families are coping with the stringent bank withdrawal limits set by local banks. What are your views on the issue?
And today, the opposition MDCT issued a statement calling for the resignation of the Central Bank Governor, John Mangujga, for failing to avert the current cash crisis facing the country. In the statement, the MDCT said, quote, Mangujga has got only one option left, and that is to resign in order to preserve the little dignity, if any, he is left with. Only a wholesale and complete change of government will be able to extricate Zimbabwe from the prevailing financial and socio-economic mayhem. End of quote.
PJ, that's correct right there. And I had the opportunity to speak to the MDCT spokesperson who said they are going to be calling on their members of parliament to present a motion in parliament calling for the resignation of Governor Mangunjga for failing to come up with innovative ways of solving the cash crisis. We were unable to, however, get a comment from Mr. Mangunjga himself as his phone was not being answered. PJ.
And Zimbabweans in the diaspora are feeling the pinch as well. So they are also saying they are being affected by the cash crisis as the money they are sending home through money transfers like MoneyGram, Western Union, and so many other means. Their relatives are not getting the money timelessly. The Reserve Bank also announced that it will be introducing bond notes in October, which has led to people carrying out panic withdrawals from the bank. Many are saying this is reminiscent of the 2008 era when there was cash shortages and food shortages. But Mr. Mangujga is reassuring the public that the bond note will actually help to alleviate the shortage of cash.
Yes, PJ, and we've seen pictures coming in from many places in Harare where we've seen long lines of queues of people waiting to withdraw their money because they're saying like 2008, they may wake up with their money being translated into bond notes. So everybody is panicking and withdrawing
their
money.
Yeah.
But we want to hear from you, our valued listeners, your views on the issue.
Yeah. Siyalambulela kuhlelo lethu lalamhlanje uhlelo asihluzeni bomama kuluhlelo oluphansi kwelife talk kodwa ke ngolesine maviki wonke kulapho ke esihluza indubo izangikhathaze ukuphumelela kwenhlelo zabo mama empilweni yabo yansuku zonke. Siyakwazi ukuthi omama yibo abaphethe imuli, yibo abadibana lenhlupho la nxa kungakuthiwa kulokusilela kwezinto ezinje ezinjengamanzi yithi esihamba isiya kukha amanzi, kungaba yikusilela kokudla yithi esihamba siyaphandela imuli ukudla. Nanku-ke namhlanje sikhuluma ngokusilela kwemali. Kuthiwa emabhanga lapha uzabona indwendwe zizinde abantu belindele ukuthi bathathe izimali. Abayamabhenga labo bakhala ngokuthi kabalayo imali yangkhona. Baqala besanika abantu i-$500 amakhulu amahlanu amadola. Kodwa kayikhathesi kuthiwa sebenika $100 kuphela. Okuyinto ehlupha abaningi. Yikho ke sithena namhlanje kasihluzeni sibona ukuthi sibonisane ukuthi singenza njani ukuthi udubo lolu lungakhuli kangako.
Aiwa, PJ Iroidama. Tombonzwa kamutakunanzwa kubva kuna Cynthia Mare achikurudzira madzimai kuti teererai chirongwa chenyu che Life Talk. Tisataenderera mberi.
Moto wako ngao vira 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 ey ngao vira 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 moto wako ngao vira 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 ey ngao vira vira vira
makadi vatereri ndini wenyu Cynthia Mare muimbi wekuZimbabwe musakangano kuterera women's round table china choga choga muna marvelous mutlanga Nyahuye na Plaxedis Jeremiah pano pa studio 7
moto wako ngao vira 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 ey ngao vira vira vira
Aiwa, tinotenda Cynthia Mare nasi muchirongwa chedu che Women's Roundtable. Tirikutarisa dambudziko rekushaikwa kwemari ratarisana nenyika. Tirikutarisana kuti madzimai varikuzvigona sei kumukuraramisa mhuri zuva nezuva. Tombonzwa pari zvino kubva kuna mbuya mutamba varivo kubikita kumasvingo vachitaura kuti kwavo kumasvingo zviri kuendeka sei.
Kugadzirisika kwachona chaiko chaikoka mari imwe yanga iri nyore kuti ingade isina kuderedzwa valiu yachona marani ndo anga achitombowanikwa nokuti vanhu vazhinji vari muno vari kunze vari kunana South Africa saka chero vari kutumisirwa mari veikoko kunoko vari kungoona nhamo because mari yachona ukati undochinja randi rachona harisi kutenda zvakanaka ukati undochinja uri kutopuhwa $6 saka ndiyo mari yanga ichitombozama kutombeta seiri kuwanda asi hazvichatombogadzirisiki zvinhu zvachona riri kuramba richingodonhiswa unoona kuti hapana chiri kufamba vanhu vatambura hapana nzara yacho zvese zvangobatana hazvichandirisiki kuti vanhu vorarama sei
saka zuva nezuva imi munoda mari yakawanda sei kuti mhuri yenyu irarame zvakapfava uyezve muri kuzvikwanisa here
isu zuva nezuva chairo chairo kuti tigone kuraramaka chokwadi chaipo chaipo chiripo tina matambudziko akati wandei pamwe tina varwere vanomwa mishonga yavo mazuvano yomunongoziva izvi vanhu ivavo vari munjodzi yakanyanya kuipisisa because isusu tinogona kutongoswera chero tikashayiwa dhora tinogona kungotsvagawo miriwo tikangowana munyu nezvimwe zvinenge zvichingototifambira but vanhu ivavo ndo vetiri kuona kutoti ndo vatopinda panyatwa yakanyanya kukurisa havana kana uchavatarisa kana kuti chero vachiwana havo mishonga yavo asi panyaya dzokuti vagone kurarama vachishanda nemari haisi kuwanikwa zvachose
aiwa PJ tanzwapo kubva kuna mbuya mutamba vari kubikita kumasvingo vanga vari kutaura ivo kuti kunharaunda kwavo mari iri kunetsa uyezve vari kuti vaifungidzira kuti pamwe maranzi ndiwo angaite asi pari zvino randi racho riri kuramba richidonha zvokuti vana vavo vari kutumira kubva kusouth africa mari painozosvika inenge yangova mari yepepa aiwa tomboenda kune kamwe kamutakunanzva kuna sisi tariro negitare
kulo munyose kona icimoni
Hello.
Hello. Siyakwamukela Sandi.
Oh, Adam.
Yeah, kunjani mama?
Ngiyaphila lenjani?
Hayi ngiyaphila. Eh, wena ke ungene kuhlelo lwethu ungasichazisela ukuthi kuyini okwenzakalayo osokubonile wena ngokusilela kwemali.
Izindlela manje.
Ye.
Kunzima ngoba imali ayisathola kahle.
Ye.
Ukungathola ngatholakali kwemali lezinto emashopu sezivela kahle. Vele akusaphileki. Ngoba imali yamabhili akula. Nomfuthi ufuna ukwenzani yonke into yimali. Uyahamba ebhenki bese ekunike $10. Ugade iphenduke yamakhomba abesenza amadola uyasala le mali uyasala ne-$8 at the end of the day
sebequmile besuka kukhulu la madola besiya ku-$10
yes iseyamanye amabhenki okhethi sebenike ama-$10 akusela mali
akusela mali
ye akusela mali
ukhuthazani wena ukuthi kwenziweni Nithi ukhuthaza ukuthi kwenziweni ama bond notes labo yayo awuboni ukuthi enxenye azanceda
Hayi mina amboni ukuthi azanceda ngoba lawo azaphunga ukungena kwesikhathanyana njengaliyani imali yami yangena xa ibhiri yatheki lem
Ye
Ikho kuzenzakala futhi kuma bond lawo
So abantu abayithembi
Ngibona bambona ngibo Akuzenzakala kuma bond notes lokho kwenzakala kuma bhiri yatheki lawo
Hayi bamba kona.
Ngiyala ma bond notes lawo.
Ye, bamba kona phecingweni.
Okay.
Marvelous. Sandy Ngobe here is saying things are really getting tougher and tougher by the day.
Mm-hmm.
Because from the last information that I had gotten was that the maximum was $100
mm-hmm.
Each withdrawal. But she's now saying smaller banks like KEBS, mm-hmm. Founders, and those building societies, they actually their maximum is $10 now.
Oh, it's so it's getting worse. Situation. Yes, because yeah, I think it depends on the bank, but mm-hmm. that's really sad because you can see your money in the bank, but you cannot withdraw it.
You cannot withdraw it.
So
yes.
That is very sad. But we have an in-studio guest. But before we go to our in-studio guest, let's warm ourselves up with Tarironet Gitare advertising the Women's Round Table.
I am burning like a wildfire. Would you ignite the passion? Won't you love me? I am burning like a wildfire. Won't you love me?
Zitarangundi Tarironet Gitare, and you're listening to the Women's Roundtable, Panopa Studio 7.
Thank you there, Tariro. Like we said earlier on, we have an in-studio guest, Mrs. Ruth N. Mwasi, who has graced us. She's a member of Women of Dominion, a board member, and she's also Love Sisters board member.
So, actually.
So we're very honored to have you in the studio.
Thank you.
Maybe, Mrs. Mwasi, if you can just tell us about the Women of Dominion. What is it about? And we understand you're arranging a very big conference coming up. I know we're talking about cash, but we have some people coming in from Zimbabwe. So yes. Please enlighten us.
Okay, so we are having a Women of Dominion conference starting next week on Thursday. And we've been planning for the past year, since last year. And we're looking forward to it. We have people coming from Zimbabwe, and I'm thinking Canada and probably England, too, coming to this meeting. And all over the United States, we are very excited. Now, I know that the money issue is a problem in Zimbabwe. I've heard even from my niece that she cannot even get $20. So we're praying for those who are coming from Zimbabwe that they will have some cash,
mm-hmm.
Unless they have family here already so they can help them with the cash. But we are going to have meetings starting on Thursday morning up to Sunday. I know I'm going on Wednesday
mm-hmm.
because we're doing an all-night prayer on Wednesday with some of the board members. And I have my sister already here from Texas who came to go to this meeting. So we are all invited and we're excited about what God is going to do through Women of Dominion.
Tombovunza kuti theme yenyu yegore rino ndeipi? Uyezve kana pane vamwe vachada kupinda mu Women of Dominion muchiri makavhura here?
Theme yedu is Showers of Blessing. Kuvhura ndofunga vakabvara nezuro kana nisingakanganise. Nekuti vanga vati kana uchida kuuya one day, unotofana register before Wednesday.
Mm-hmm.
But ndofunga zvino vakafara for registration.
Mm-hmm.
Nekuti vanoda ma numbers and stuff.
Saka imimi musangano uyu unenge uchitarisa chii chaizvo kune avo vari muno vangade kuuya kana kwezuva rimwe chete chete?
Vazhinji vakati vada kuuya zuva rimwe chete muswe Saturday. Nekuti muswe Saturday ndopatinonzwa anotaura guest speaker wedu.
Mm-hmm.
Achataura mse Saturday. I think achataura Friday too, but Saturday is the big day. And then tine dinner, special dinner. And vanhu varikunzi vauye vakapfeka nice long dresses or short dresses, but different colors. My color A Women of Dominion, which is purple and lime green. So we are looking forward to that, and there will be music
mm-hmm.
and food.
Mm-hmm.
We'll be dining together and celebrating God's goodness.
Tinoona kuti madzimai mazhinji emudiaspora vanoti uyu ndo mubatanidzwa nekuti munenge muri kubatanidza makereke ese. Sei makafunga kuita izvi?
Kana muchiri rangarira tiri kuZimbabwe, madenomination akasiyana siyana anoita mibatanidzwa.
Mm-hmm.
Saka since takauya kuAmerica hakuna mibatanidzwa nekuti vanhu vanogara madifferent state vamwe havachitomboenda kuchechi dzavaipinda kuZimbabwe.
Mm-hmm.
Saka Pastor Marvelous we have a vision iyoyo kuti vanofunga kuti zvingaite zvakanaka kuti madzimai ari mudiaspora awane nguva yekuti tinouya pamwe chete
mm-hmm.
tigofunga nezvekumusha nekuita kwamwari kunoshamisa kuti takauya kuno kuti tirumbidze Mwari tichikurudzirana pamwe chete. Saga wakatanga.
Vamwe wangati pasta marvelous. Muno taura marvelous. Varipana baire.
Pasta marvelous.
Yani pasta marvelous.
Yeah. Pasta marvelous. Vano gara ku Indiana. Ndiyo president we Women of Dominion. Saka ndo wakwa ene vision yoyo.
Mm-hmm.
5 years ago. Turuku celebrate 5 years next week.
Mm-hmm. Yeah. Namhlanje sikhuluma ngodaba lwezemali ukusilela kwemali eZimbabwe kodwa ke sibe lethuba elihle lokwethekelelwa ngomunye owesifazane othandazayo ngomunye engathi sithandaza sonke sibili ngabaqinileyo kwezokuthandaza ukholo lwesiKristu esibambisana lawo. Enake ngumkhokheli wenhlanganiso yomanyano wabomama owalapha eDMV area okutsho kuba eMaryland eVirginia lakhona lapha eDC. Lo manyano uthiwa yiLove Sisters. Kodwa ke aphinde abe njalo yiboard member yenye inhlanganiso ethiwa yiWomen of Dominion. Lapho ke okubanjaniswa khona omama ombe obasifazana abaningi abakhona lapha eMelika kuhlanganwa okwamalanga amathathu ku-conference eye Women of Dominion. Yikho abuye kade kukhuluma nje ukuthi hayi sebe registile abantu abafuna ukubuya njalo le njongo yokubunjwa kwale inhlanganiso. Sizayibamba kabanzi ngivikelizayo lapho ukuyabe sokusungulwa khona lo umhlangano.
PJ tininge tine vatereri vari kuda kutaura kuti kwavari zvakamira sei nyaya iyoyi yekushaikwa kwemari. Tombomisa edu mai mwase tichadzoka kwamuri. Tinokumbira sisi Josephine James muripo here panhare. Motitaurisei mbijana. Halo, tirikukunzwai. Kwakamira sei kuchiredzi kwamuri uku panyaya dzemari? Aiwa, saka muri kurarama sei imi muri? Okay, afone nare ndo dzinenge dzikuita shanje. Tinotenda yedu ngemanga muri nesi pano pachirongwa chedu. Hello, my James, regai tikufonere izve. Nare hadzisi kunyatsonzwika. Tinotaura nemi muchikamu chinotevera. Nare dzacho dzakunzwika taakuti tichienda. Ma muri kuti chii chingopedzisa henyu?
Ndinganditikunzwa yangu. Chinoneta ndechekuti kuno uku ndokokuti zvinhu zvakabatirwa nepati yakapindira munyaya dzemari kuti chero paunotoenza tega tega inongova pati zvionei.
Oraiti, zvematongerwo enyika ndo zvamuri kutaura? Okay, aiwa maitabasi.
Ndinopinda mupolitiki.
Aiwa, tinotenda shuwa tanzwa zvamataura tichataurawo vateereri kana vanga vasiri kunzwa nenyaya yenhare. Tinotenda Mai James. Ehoi, muwe nezuwa rakanaka. Tomboenda kuna sisi Stella Vambe, vari kuchitungwiza.
Hello.
Kwakadii kuchitungwiza uku?
Akutungwiza kuri nani zvako?
Mombotitsananguriropa nyaya yekeshi iri kufamba sei? Nyaya yemari muri kukwanisa kuiwana here kumabhanga kana mune mabasa amunoita?
Mari iri kutonetsa kumabhanga. Vanhu vari kutoita kumuka usiku, pamwe vamuka usiku kudaro hautoiwani. kutodzoka usina pamwe 3-4 days mabhanga machamuna mari ende vari kulimita vachiti kana irimo unogona kungonzi munhu tora $45 kana kuti $50 vamwe vachitoishaya saka mari iri kunetsa even kumabasa ichinoita mabasa emaoko tiri kushanda but kana kuti utengese neanokutengera wacho hakuna because vanhu havana mari
imi munobhenga nebhanga ripi
ndinobhenga neceb
iri kuti chii pamunenge makuenda unotora mari yenyu
unogona kuti uchingosvika kuseni ungofuudzwa kunzi hatina mari imbomirai pamwe inouya pamwe munosvera makamirira kusvikira mudzokere kumba mfina kuiwana pamwe inouya yoona vachomachoma vazhinji amuiwana
kuchitungwiza uku here kana kuti kune mutaundi
kuchitungwiza nyange mutaundi tinomboti kana ukashaya kuchitungwiza wopinda mutaundi zvakangofanana zviri kuitwa zvacho zvekuti mari itori dambudziko
saka semaonero yenyu munofunga kuti zvinhu zvingaitwe kuti zvinhu zvigadzirike
isu tanga tiri kutoisa chitemo kuhurumende kuti kana paine mamwe maitiro avangaita kuti munyika muwanike mari because kuona kwedu tichiona sekunge munyika macho chaimo ndo musina mari here kana kuti pane zviri kuitika tiri kumapoliticians kana kuti ti hatinoziva kuti kune kwakaenda mari here kana kuti tiri kuitika but takutoshaya kuti mari iri kumbofamba sei
ko panyaya yemabond note apa imi muri kuizviona sei
ma
panyaya yemabond notes
mabhondi note akatouya akatatotambura muchiri kuziva pakamboya dzimwe mari dzemabhiera chete kuti zvinhu zvese zvakabva zvatanga kuchinja zvimwe zvinezvi vamwe vavakutanga kukudza zvinhu nekungonzwa chete kuti ari kuuya kwokuzoti akauya tata kutoona kuti nhamo iyo yakutodzoka zvikasi
aiwa tinotenda maistela vambe kunge manga muinesu pano pachirongwa PJ I think you have another caller
siya kwamukela maqhawe moyo Hello.
Hello.
Kunjani baba?
Hayi siphilile kunjani mama?
Hayi sisiphilile. Uluzwile udaba oluse Goodwin, ufuna ukusiphathisa lawo. Usecingweni ungapi kwankona?
Yami. Ngisendlini.
Ungapi?
Ngisendlini ekhaya.
Ngapi kweZimbabwe?
Okay, ngisesilobeni abo simanje.
Izo ndazvinzwa upiche.
Hayi kulungile baba moyo. Ungasipha la uyombono wakho ngalolu daba lokusilela kwemali.
Ya engingakutsho ngodaba lwemali ukuthi kunabantu abalezimali eziningi emabhanga sebethethe izimali zabo bazifihla ngenxa besesaba udubu olokwaloba khona ngomnyaka ka-2008 sebesesaba ukuthi kuzabuyela imali zabo ezi-America zizathathwa baphiwe lawa mabhondi note so abantu imali abalezimali eziningi emabhenki ama-investa sebethethe izimali zabo bafake eceleni kwabo balinde ukuthi babone ukuthi kuzakwenzakala nelizweni leZimbabwe
kodwa phela labo abahambayo ebhanga sikhuluma kanje abazitholi izimali labo abathatha izimali ngale labo phela abalezimali eziningi
ya abantu yabona ukuthi uhlupho ukuthi akusela muntu esingakuthi ngesilungu ngama-investa akubuya nemali ukuzophosela kweleZimbabwe kanti ababelezimali zazisemabhanga ibe ngibatsho ukuthi sebazithatha bafaka eceleni kwabo balinda ukuthi babone ukuthi kwenzakalani ngokuhamba kwesikhathi kwalokho kuthiwa kuzabuya amabhondi note
bamba khonapha ecingweni bamba khonapha ecingweni moyo
PJ this topic is very interesting because everybody wants to chime in but unfortunately time is not on our side for the first segment and would like to thank our in-house guest Mrs. Ruth N. Mwase and our valued listeners who've been contributing tonight please do not hang up and but for our radio listeners as you know we are now live streaming so join us on www.com
www.voazimbabwe.com. Stay tuned. I'm Marvelous Mhlanganya Huye.
Mina uPresident Jeremiah kodwa lingakhohlwa ukuba nasikhona ebulenjini beinternet ku-voandebele.com loba njalo uFacebook lapho isenza khona i-live streaming ku-voandebele.